Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 25, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo navakudzai Chipanga vomiswa pamberi pedare nhasi.
By next week, maybe kunana Tuesday, Wednesday, tinyangozva nyuzi izvi zvava kwavari kunanga pembera kuti vanoitei. Asi muonera ndokuti pamutemo hapasina maminista kubva kwavaitwa tionini.
Vapo mangwana vanoti vamunangagwa vari kutarisirwa kudoma dare ravo remakurukota svondo rinouya. Chikwata cheFC Platinum chosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo uye vamwe vatungamiri vechidiki veZANUPF Youth League vakudzai Chipanga navaInnocent Hamandishe vamiswa pamberi pedare reMajor Street muHarare nhasi. Vatatu ava vanga vachiti vanoda kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Kuti tinzwe zvizhinji nezvechikumbiro ichi, toenda kumutori wedu wenhau Godwin Mangudya uye uyo anga ari kudare.
Vachombo vati vainge vatorara manheru emusi wa15 mbudzi apo vanhu vainge vakapfeka mbatya dzechiuto vakavhara kumeso kwavo, vakapaza gedhi, madhoo pamwe nemahwindo epamba pavo vakavapamba ndokuvavhara kumeso. Vachombo vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vati vaipomerwa mhosva dzekusafambisa musangano weZANUPF zvakanaka pamwe nekusaita basa zvakanaka apo vaive gurukota rezvematunhu. Vati havana kurohwa uye vaibvumidzwa kuona chiremba kana kuvigirwa zvese zvavaida kubva kumba kwavo. Vachombo vati musi wechitatu vakadzorwa kumba vakawana vakamirirwa nemapurisa vachibva vasungwa ndokuendeswa kuHarare Central Police Station. Muchuchisi vaEdmonya Zamba vati vachombo vane mhosva nhatu dzeuori pamwe nekusafambisa mari zvakanaka kana kuti fraud dzinosanganisira mabhiro nemadhora emari yemuZimbabwe uye vanoda kuti nyaya yavachombo itange kunzikwa kubva musi wa8 zvita vachibva kujeri. Asi gweta ravachombo muzvinafundo Love Mumadhuku vange vari kuramba izvi vachiti musungwa akagariswa muusungwa kwenguva yakareba uye anofanira kuburiswa sezvo kodzero dzake dzakatyorwa. Vati bumbiro renyika rinosungira kuti munhu aendeswe kudare mukati memaawa makumi mana nemasere asati akwana kana kusunungurwa kana izvi zvisina kuitika. Muchuchusi ange ari kuti vachombo vakasungwa nechitatu uye vaunzwa kudare munguva iri pamutemo. Asi vamadhuku vati musungwa aburitsa umbowo hunoratidza kuti kunyange ainge asiri mumaoko emapurisa kubva musi wa15 mbudzi zviri pachena kuti ainge atorwa nevanhu vari muhurumende uye anofanira kuburiswa. Vamadhuku vati nyika inoziva zvainge zviri kuitika kubva musi wa15 apo mauto akazivisa kuti ainge ave kutora matanho ekugadzirisa nhubu dzaifurira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasatonge nemazvo. Vamadhuku vati zviri pachena kuti vachombo ndemumwe wevanhu vaidiwa nemauto. Vatiwo bumbiro rinotaura pachena kuti hazvinei nekuti munhu asungwa nebazi ripi rehurumende uye anofanira kunzwa kudare mukati memaawa makumi mana nemasere. Vati kana vachombo vakasaburiswa sezvo vakagara nguva yakareba vari muusungwa zvinoreva kuti matare edzimhosva nebumbiro anenge asina basa sezvo zvichireva kuti mapurisa kana mauto anokwanisa kuita madira ajojina nevanhu. Vamadhuku ndivo vari kumirira vachipanga uye vari kuda kuti vaburitswe nechikonzero chekuti vakagarisa muusungwa. Vachipanga vakasungwa musi umwe chete navachombo. VaInnocent Hamandishe vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANUPF avo vari kupomerwa mhosva shanu dzekupamba vanhu vashanu kana kuti abduction muna 2015 pamwe neimwe yekuzvidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga pamwe nemapurisa nemauto vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa8 zvita. vaHamandishe vachatongwa vachibva kuremand. Gweta ravaHamandishe vaEmmanuel Samundombe vaudza dare kuti vaHamandishe vakagara nguva yakareba zvakanyanya vari muusungwa uye vange vachifanira kutongwa vachibva kumba. Asi muchuchusi vaEdmond Nyazamba vati vaHamandishe vakasungwa kuswera nezuro uye vauya kudare panguva inobvumidzwa pamutemo. VaSamundombe vati zviri pachena kuti vaHamandishe vakasungwa svondorapfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto uye veruzhinji vave kuzviziva. Mutongi vaHosaya Mujaya vapa mutongo wekuti vaHamandishe vatongwe vachibva kuremand sezvo vaHamandishe vatadza kupa umbo hunoratidza kuti vainge vari musungwa kubva svondo rapfuura. Mune imwewo nyaya, vaimbo vemunyori wevechidiki Muzano PF vakudzana ichipanga vaudza dare kuti vakasungwa mukamba yemapurisa yeBorodale nevanhu vaive nepfuti dzeruzi rwemaAK-47 mushure mekunge vaenda kukamba iyi kuti vandochengetedzwa. Vachipanga avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto General Chiwenga pamwe nemauto vati vakaenda kukamba iyi mushure mokufonerwa nemapurisa achivazivisa kuti upenyu hwavo hwainge hwave mutsekwende. Vaudzawo dare kuti vaSevia Kasukuwere vainge vavafonera vachivaudza kuti vaIgnatius Chombo vainge vatotorwa uye kumba kwavaJonathan Muene kwavo kwainge kwaridzwa pfuti. Pavabvunzwa kuti vanoziva vanhu vakavasunga here, vachipanga vati vanofungidzira kuti vanhu ava mapurisa sezvo vakatorwa pakamba yemapurisa. Vati ivo nemudzimai wavo vakarohwa zvakaipisisa paBorodale Police Station uye vakazovharwa kumeso ndokukandwa motokari vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vainge vari kubva musi uyoyo kusvika kusora nezuro apo vakazonosiyiwa pamba pavo ndokuchisungwa nevanhu vakazovaudza kuti vainge vari mapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mashoko atyango tambira anoti vaChombo navachipanga vanzi vadzoke zvakare kudare nemuswe muvhuro kuti dare rizeye chikumbiro chavo chekuti vapiwe here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kudoma dare ravo remakurukota svondo rinouya. Mukuziya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
By next week maybe kunana Tuesday Wednesday tinyangozva nyuzi izvi zvava kwavari hakuna angapembera kuti vanoitei, asi muonera ndokuti pamutemo hapasina maminista kubva pavaitwa tsionini nokuti vanga varipo vanguva nemandeti yomutungamiri anga aripo. Sakutorewa kuti pave nehurumende yavanotonga nayo maminista afanira kutsarudzwa nokukasika. Handifungi kuti ngasika chitatu vasati vaita basa.
Vamangwana, ko vamonga vachiti ngapamboumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti inonzi transition authority pakamirirwa sarudzo, munoti kudii kwavari?
Izvozvo zviri kunze kwemutemo nokuti constitution yenyika yedu inoti kana mutungamiriri anga aripo akabva pato ranga richitonga nomutungamiriri iwoyo rosarudza anomutsiva roenderera mberi nokutonga. Saka kana muda inclusive government neima kutoreva kuti titakurasisa constitution yatakawirirana. Saka hazvigoni izvozvo. Kana vangoitavo mutsa norudo gwavo kutavanongotsarudzawo panosarudza maminista one or two from the opposition norudo gwavo asina kumanikidzwa nomunhu.
Mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Mukuziya nezvedare remakurukota tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge tikavabvunza kuti zviri nyore here kudoma dare iri.
VaZulu, nyaya yekusarudzwa kwemakurukota navamunangagwa handifungi kuti ichava nyaya yakanyanya kuita nyore kwavari nemhaka yekuti munyika manyanyobuda pfungwa dzakawandawanda. Dzimwe dzacho taitodziona pazvivhitivhiti, dzimwe dzacho taingosanganawo nadzo imomo mumaWhatsApp. Pfungwa dzimwe dziri kubuda zvakasimba ipfungwa dzekuti vamunangagwa vanofanira kunge vachidoma makurukota nevatevedzeri vavo vanosanganisira vamwe vasingabvi mumusangano wavo weZANU PF kureva kuti vanogona kunge vachibvawo kune mimwe misangano yakafanana nemasangano anokuchichisa asi pamwe mamwe acho ariwo zvakare muparamende. But dzinozotutsirwa pfungwa idzozvo nekuti vanofanira kusarudzawo zvakare vamwe vanenge vasinei nezvematongerwo enyika asi dziri nyanzvi mumabasa atinenge tichikwanisa kuita kuti vavapatire. Ndo chekutanga ichocho pfungwa dziripo, asi dzimwe pfungwa dziripo zvakare ipfungwa dzekuti vamunangagwa semunhu akabatsirwa nevanhu vakati wandei mumusangano wavo wezanupf wava vanga vachishanda navo vari Lacoste, vanogona kunge vari pane yatingati pachirungu under pressure yekuti vachifadza vanhu vakavapatsira kuti vange vari pavasvika apapa. Saka vamunangagwa zvakare vanogona kusaurirana nevamwe vavo muzanupf panhau yekuda kutoma vamwe vanenge vasiri nhengo dzemusangano, nyanyanya vanenge vasiri zvakare nhengo dzeiyo yatingati team Lacoste. Saka ndoona sekuti hapana kunyanyo kuvapfavira vamunangagwa kuti vange vachidoma makurukota avo ekushanda navo.
Asi nenguva yasarai munoona dare remakurukota ravo richiita maminimini here kugadzirisa matambudziko ese akatarisana nenyika?
Vazulu, kunyangwe vakanzi ndivana mazvikota, kunyangwe vakanzi ndivana godobori, kunyange vakanzi maprofita emhando yepamusorosoro, kana kutonzi ndevamwe vanopota vachigara pasi pemvura vachitsvaka nekuwana mazano, nyaya iripo iri pachena ndeyekuti kubva pari nhasi kusvika pachaitwa sarudzo dziri kunzi dziri kufanira kunge dzichiitwa, hapana chikiribidi kana minana yatichatarisira kuti makurukota avo angange achiita.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muHarare. Mutezeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane mukana wekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi. Tavabvunza maonero avo nemamiriro akaita zvinhu.
Hazini chikuru chatoda kutanga nacho ndechekuti tinotenda vanhu vese veZimbabwe kuti pakaita transfer of power kubva kuno mumwe president zvinda kuno mumwe murunyararo murufaro. Ende izvo tinoda kuzvikudza nokuti asizvo zvatofanira kutora for granted, tinoda kutenda Mwari zvikurusa naizvozvo. Ingati economy yanga isinga performi, hakuna cash, hakuna investment inopinda munyika, saka izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe zvese izvozvo zvinokurumidza. Saka chokutanga-tanga panyaya yebudget yepolisi inoda kuitwa, panofanira kutanga patariswa kuti tasunungura zvinhu zvakaoma mumitemo yedu zvinoita kuti vanhu vokunze kana kuti vatioti maforeign investors vasauya munyika medu. Saka chikuru ndechekugadzirisa mutemo wekuti vanhu ngavagone kuya kuzoinvesta, kana vakaya kuzoinvesta muZimbabwe mari dzavo hapana anovadyira vanodzokera napo, zvobatsira nyika. Saka ndingati ndochinhu chikuru choda kutanga chaitwa. Kozoti kechipiri, hurumende itsva iri yapinda iyi inobva kuti inatso kutarisa kuona kuti nyaya yemacivil servants kwanga kuchidyiwa mari yakanyatsa kuti wandei. Iyo zvofanirwa kuti zvitariswe kuti panowana here yatinoti isusu civil servants reform program inoita kuti tive ne lean and efficient civil service inenge ichidelivera service zvakarurama. Zvinenge zvisingagoni kuti zvigare mucivil service kana kumaparasetal ngazvibviswe zvese zvitengeswe zvinooparata zviri muprivate sector. Iyo zvofanirwa kuti zvibude nezvitaurwa as a pronouncement yelaw inenge ichibva mubudget. Kechitatu, nyaya yemari yanga isipo vanhu vachigara mumaqu, zvinhu zvese zvofanirwa kuti zvitariswe zvekuti chii chingaitwa. Nokuti vakakurumidza pakaindurudziswa bhondi pasingagoni kuti vanhu vaexporte hazvaa zvobatsira. Saka introduction yebhondi inofanirwa kusapotwa nekusudurura mitemo yanga yakaoma yogadziriswa iyoyo futi. Kouya kechina, Indigenization Act. Indigenization Act yedu yakashikidzira vanhu vokuinvesta muZimbabwe. Iyoyo ndeimwe yaimwe hurusa ida kuti igadziriswe iattracte vanhu. Fareka vanhu vanga vachida kuuya kuzoinvesta wekunigeria uya, the richest man in Africa. Iye zvino ngaandoingenjwa kuti titomutsvaga kuti uya uzoinvesta.
Asi izvi zvinokwanisika kuitwa here nechimbi chimbi, nekuti vanhu vakawanda vari kutarisira zvakawanda kubva kuna vamunangagwa nehurumende yavo?
Ndo zvavanotofanirwa kutoita. Ngavarege kumbofunga kuti nokuti kuchaita maelections gore rinouya, ngavachaisa policy inotokurumidzisa kuti vanhu vamhanye vese, chero vanoda kuya kuzoinvesta muZimbabwe vanobva mhiri kwemakungwa nedzimwe vamhanye vauye kuZimbabwe.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reCZI vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. dzatino tarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tine hurukuro nemugari wekuchingwizi vaMilton Shumba nemaonero avo nevagari vekunharaunda yavo pakusiya basa kwakaita vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kuti vagari vanotarisira kuti matambudziko avo achagadziriswa here mushure mekutamiswa kubva kumahombe kombe erwizi Tokwe Mukosi.
Kupinda kwavamunangagwa isu hatipokani nako nokuti hatisiri vanhu vatingati tine divi ratakarerekera. Isu tichibviswa kwatakanga tiri neTokwe Mukosi iprojekti inotarisana nenyika, iprojekti inoita kuti nyika ibudirire. Saka urongwa hwese hunoitwa nehurumende, kana tichitaura tichiti hurumende haisiri ZANU-PF, mubatanidzwa wamapato. Saka tinongogamuchira kuti hurumende yakatibvisa inazvo inawo urongwa hwekuti ibudirire kana kuri kubudirira, nokuti tichitaurirwa isu tainzi tinofanira kuva nemadiridziro, tinofanira kuti tive vanhu vanogara vakasununguka. Saka kana vamunangagwa zvavapo sapuresidendi wedu vanyuwani vakangotevedzera muzvifungo izvozvo kana kupfuurikidza, ndifunga zvingangotiitira zvakanaka. Saka tinongovatambira sezavari, tinovatambira sapuresidendi wedu, hatina hatatarerekera pari zvino.
Asi vanhu vari kugarawo here vakasununguka pari zvino?
Dai tatava nemaoffer letter ndopataiti taakugara takasununguka. Chinoita kudaro ndechekuti kune vamwe vanhu vandinari dzavo, ndiri kutaura ndakatarisana nesection C, D neE. Kune vamwe vanhu vane mari dzavo vanokwanisa kusinga mabhoho, ndisingatauri vanhu vari kumahectors. Vari kuC, D neE havakwanisi kukwanisa kusinga mabhoho nokuti havazivi ramangwana. Saka zvatiri kungofunga ndezvekuti president vanyuwani vapava vamunangagwa pamwe vachaita kuti voti madelegation inotungamirwa navachimedza vanova minista vedu vouya kwedu vozoadressa situation yedu.
Ko mari mamati mapedza kupiwa here dzemuripo?
Mari hatisati tapedza kupiwa, vanhu vari kupiwa sepandakambotaura paya 20%.
Avo vanga vari mugari wekuchingwizi vaMilton Shumba vari parunare kuchingwizi kumasvingo. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi anoita bhizimisi rake ari muno muAmerica nekumusha kuZimbabwe. Amai ava vanoti zvakakosha kuti madzimai vasatye kutanga mabhizimisi vachiita zvinhu zvavanofarira. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti bhizimisi ravo ravanoita rinonzi chii.
Nonzi Mabel Machabunga Butler, ndiri director and creator Wetapira skincare products and also a spa in South Carolina inonzi Body Sugaring and Wellness Spa. Tapira yakatanga 2015. Body Sugaring yakatanga muna 2010. Saka kwakatanga spa ndisati ndaita product line. Product line yedu ndeye skincare inoenda mairana neganda redu isusu vanhu vatema, as well as my products in my body treatments like sugaring body removal and shaswa kuma spas nemuzvikoro muno muAmerica.
Saka muri kutambirwa sei nyanya nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica?
Zvizvarwa zviri kuZimbabwe not only zviri kuAmerica but zviri kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakatitenderedza zviri kutambira ma products edu, nekuti dambudziko hombera tiri kuona kwatiri ma products anga ari pamarket anga ari kuita kugadzira ganda revarungu rakanyanya. Panga pasina ma products anoshanda pane ganda redu. Problem yatinoita isusu zvakawanda vanhu vatema, tikaita mabreakouts kana kuti mapunda aya tinosara nemavara anosara kumeso, and maproducts akawanda anga asingabvise dambudziko iri asina bleach. Saka product yatiri kuuya nayo haina bleach but iri kubvisa mavara iri kumeso, ichisiya ganda remunhu rakuratidzika zvakanaka.
Tinoona muri paZimbabwe Achievers Awards, zvinhu zvakadai zvakakosha sei kunemi munoita zvemabhizinesi?
zvakakosha kuonekwa uchionekwa one vanhu vekunyika kwako. Ndinosimboenda kumaspas kuno kuAmerica uchionekwa kuti une difference yaupita, asi kana uve munyika mako vakukwanisa kurekognize zvauri kuita. Zvinotipa manyawi ende zvinotipa kuti tirambe tichida kuita zvatiri kuita tichibatsirana senharaunda yemaZimbabweans.
Chii chakaita kuti mufunge business iroro semudzimai?
Reskin care, inini ndichikura ndaiva nedambudziko reskin. Ende ndakatsvaka maproducts akawanda angasingakwanisi kubatsira skin rangu. Ndichidzokera pakutaura kuti maproducts mazhinji ari on market aitaketa for powerful ganda revarungu. Saka ndakasangana nemachemist andakasangana nawo tichitaura kuti ndikuda kuti product iyi ingiri kutaketa for ganda redu. Not only susu maZimbabweans chete but vanhu vese vane ganda dema. Ma African Americans kabati ndichinyanya kuitira vekwangu.
Shuro yenyu ndeyei samuzvina business
dine vanasikana vairi, saka ndichiona vachinditarisa zvandinoita kuencourage navana ivavo. Ndoda kuencourage vamwe vasikana vachiri kubuda kuti chero tiri kunze kwenyika tinokwanisa kuva tichiita mabhizinesi edu ayo, hazvisi zvokuti tinongokwanisa kusenzera vamwe vanhu. Ende hangori mabhizinesi chete, chinhu chaunoda kuita muupenyu hazvinei nekuti ndezve skin, ndezve makeup, ndezve kumhanya, whatever that it is zvauda kuita muupenyu unokwanisa kungozviita, risingori basa rekuti uda kuita doctor kana nurse kana accountant.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Mabel Machabunga Butler kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nemamiriro akaita zvinhu patinonzwa kuti mapurisa mumigwagwa havasi kutombowanikwa zvichienzaniswa nezvaisiitwa kare zvekuti vanhu vaitogara vachiita hwakitsina gonzo kutandanisana nemapurisa. Tichitarisa nyaya iyi tabata vanove mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu Resim Rights vaOK Machisa. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaMachisa. Tinokuchingamidzai nemufaro paStudio 7 vaMachisa.
Tofara chose mukanya murewa.
Aiwa, zvinofadza. VaMachisa, nhasi tati tingotarisa takananga nekodzero dzevanhu. Tinonzwa vanhu vakawanda makore ese vagara muZimbabwe vachingochema nyaya dzekuti mapurisa anovachorera kodzero dzavo. Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu, muri kuonawo sei nyaya yekuti mapurisa mumigwagwa umu haasi kuwanikwa?
Ndinoda kutaura ndechekuti kune makoronyera akati wandei anowanikwa ari mumapurisa. Vanonyanya kuita uori hwakanyanya. Izvo ndo zvanga zvanyanya kurwadza mhuri yeZimbabwe. Yokuti kana uchifamba nemotokari, kana uchifamba nepublic transport yakafanana nemakombi kana kuti nemabhazi, zvotoita sokuti wapara mhosva kudhiraivha. Zvotoita kuti sokuti wapara mhosva kupinda mukombi. Saka mazuva mashomanene apfuura migwagwa yedu muZimbabwe makafura mhepo nokuti vanoita zveukoronyera kana kuti zveuori vari mapurisa hakuna.
Ndeipi kodzero huru yanga ichinyanyotyorwa nemapurisa?
Kodzero huru yanga ichityorwa ndeyekuti kune mapurisa anga achipinda muhomwe dzedu zvisina mvumo. Vanga vachipinda kunotidira izvo zvidiki diki zvatati nazvo. Munongoziva kutambura kuita kuri kuita mhuri yeZimbabwe. Pamwe anenge ane kamari kadiki diki ikako paanopira petrol motikari make, pamwe anotsara nemari yetoge. Anotozopedzisira ati chiregai nditomupa mari yandanchifanira kumupa yetoge, ndodzokera hangu rwendo rwehaushaibudiriri.
Saka kushayikwa kwemapurisa mumigwagwa uku vakanzwa here zvichemo zvanga zvichiitwa nevanhu zvekuti vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo?
Murewa, munoziva zviri kuitika muZimbabwe. Hakusi kunyeya naba. Masoja ndiwo achamboona kuti zviri kuitika muZimbabwe zviiko zvino. Saka tisaite zvekureverana nemachita sekuti hazvisizvo zviri kuitika. Iwo mapurisa ndofunga akanzi no imi chimbomira ikunetsana nemhuri yeZimbabwe. Chimbogadzirisa zvinofanira kugadziriswa.
Aiwa tinotenda zvikuru vamachisa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda Zimbabwe muve nerunyararo maita yenyu.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights VOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Tombotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheFC Platinum nhasi chasimudza mukombe weCastle Premier Soccer League mushure mekukunda Chapungu 2-0. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera yakadai. Bulawayo City 5, Vantu Rovers 0. Harare City 1, Haumain 0. Highlanders 1, Capes United 1. ZPC Kariba 2, Wange 0. Shabani 2, Yada 0. Ngezi Platinum 0, Triangle 0. Cholocho 0, Black Rhino 0. Dynamos 1, Chicken Inn 0. Chapungu 0, FC Platinum 2. Zvikwata zvabuda makwikwi eCastle Premier Soccer League zvinoti Harare City, Wange, Cholocho neVantu Rovers.
Ndanzwa mere kurira Desia panyo watakundo kushira
Watakundo kushira
Dianu watunga mira Dianu wafunga noti chene seranzira
Chene seranzira
Hajitetembe nyama
Aiwa
Chinote zimba pakatipe hana
Pakatipe
hana Choku ita apana
Apana
Mungo mira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muna otifuzire Napanuru watamo Chamatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya Chamatora mukoma matora amtazi yenama wandicha egona Misozi yanda chie manjatata kuna Tumira ingiroze netonta kuna Iringozi taipaita atana ngura Iringozi yandi kurira amainda gura Diani ya chandira ira Ama the petro matwaira Daisi mwafunga nicha chaira Wete nga dae mandi daira Yakunge nzvimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva ndanzomere kurira esiya pane watakunokushira ndiani watungamira ndiani wafunga noti chenesera nzira hazvitetembe nyama tinotitimba pakati pehana chokuita apana
apana
kungomira mere yamangwana munotifudzire
Ndiyamure Nako Kambo panor waza moyo kuva kuna Winky D featuring Oliver Mtukudzi. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezongo yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo navakudzai Chipanga navaInnocent Hamandishe vanomiswa pamberi pedare nhasi. Vamunangagwa votarisirwa kudoma dare remakurukota svondo rinouya. Chikwata cheFC Platinum chinosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League wegore rino. Tinoti makorokoto kuvakomana vekuzvishavane. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzesi isiNdebele.